Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muusungwa zvakaukanganisai zvakadii kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo?
Zvinhu zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda nekuti taimutarisire kuti pamavhota takawana 15,000+ taifanira kunge takapeta kaindi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana uchipo pagraund zvimwe zvinhu hazvikufamba zvakanaka. Indii zvinhu zvakaitwa nevejoki zvekuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na3 o'clock muchi wekuvhota muchi wa23 o'clock zvimwe zvaakapera kuma7 akazova kuma9 akapera kuma12 zvakakutaura mazhinji waifanira kuti tidzira zvakadiscarage actually kana takutaura pachinu zvakadiscarage vatidziri wedu vakawanda vaifanira kuti pavhota kuti iyange ine nzira yekudiscarage vanhu mumaguta kuti vakavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vahakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muusungwa?
Ndinongoshambirei sekuna Mwari izvi nefeitiya iri mukati mevanhu nekuti tange tabva kure. Vanhu vemuzimbabwe vasina hope nehurumende iri kwezambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti vamwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha agenisi izvini kunyaya yerudzii nekuti nenzvimbo yekuita pagraund pane lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vahakati, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti toona kuti kana musoro wechitima usipo paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Chokwadi taishanda kuezetimu chiti netinende ajendi wangu ainzi Mfetiwa Kuziva akatsunga pamwe chete neni Mutsvatsi Chinogara. Saka haana kutarisa kunge ari pagraund. Pane akazoendesa nemusangano wataine tagara tichishanda nevanga ari kandoni manija wangu anonzi Tarira Kutotera. Ndiye akazoenda kunoitiwa krediti kuzeti nemusangano. Akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kutatana haana kufara. Uyezve makanzurazi vandaishanda navo anoti Gaudenzia Marera naJoshua Pedisai wewadhi 31 newadhi 32 vakarakidza chido chaizvo nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelectioni. Uyezve kutanga tione mhuri yangu isosa iri mudzimai wangu Miriam Nyamanzira akamiramira chaizvo kuti make sure president yangu inosungura pagraund nekuti aitenderera izvii mafiling station yakabatana nezvematongerwo enyika zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndinge ndakanga ndiripo. Uyezve iyewo musangano wechipc yakamira neni zvandisingakwanisi kutsanangura.
Kouyawo mabatirwo amakaitwawo muri muusungwa mune zvamunganyunyita nazvo here?
Chingosungwa chiko chatakaa chiitwa itoko kutoshungurudzwa kwakanyanya because vakatitarisa detention chechi detention yatatoswa paabudiriwe police station. Takanoisa masezi tiri varume vanokwana kuita 18 masezi asingakwanisi kuakomodheta vanhu asingagezi ane china musina mvura ende zvinhu zvinotoriratidza kuti paumwe wemunhu unenge watotanga kushungurudzwa takazotakurwa zvakare tikaendeswa kuaraitendero takanorara futi munzvimbo isina kusodzera kuti munge muchirara vanhu apenyu. Uyezve patakazoendeswa kurumandi prison upenyu huripo zvakaoma hakuna magumbezi hakuna hembe dzekupfeka hakuna mvura chaiyo yakachena chikafu kunodyiwako kana nguruve chaidzo hadzizi kutasakadaro. So ndakaona kuri kushungurudzwa chaizvo yakaomarara ichitarisa kuti munhu unenge usina mhosva kuti wasungurwa kunze kwekunge uchisapota bato raunoda.
Mhosva yamuri kupomerwa iyi iyi mhosva iri kumatare hatigone iri kutaura zvakanyanya asi munoti
hai mhosva iyi tingangoti iri politically motivated because hatina mhosva yatakapara nanhasi izvii kuburikidza mukati mematare takatoiramba mhosva iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunze kwekuti taifamba tine konvo yedu tichienda kurali tichiri famba. Saka ivo vari kuti makaita kaharali nyaya iyi tikuiramba zvakakutsira.